Nyika yeAmerica ndiyo inoita mari zhinji kumabasa ezveutano, kungave kuri imo muWHO kana kubatsira mabasa ezveutano, kunyanyanyanya takatarisa nezvitenda reHIV munyika yedu yeZimbabwe. Saka kubuda kweAmerica muWHO chinhu chinokwanisa kuomeserwa isu vemuno kuAfrica nesu vemuno muZimbabwe, nekuda kwekuti mari yeAmerica iyo yaicontributa mari inoita chidimbu che-1/5 yebhajeti yeWHO. Zvoreva izvo kuti mabasa eWHO achange aakudzokerwa mumashure nekuda kwekuti mari zhinji yaibva kuhurumende yeAmerica dzinge isisipo.
Pangaitwe sei hurumende kugadzirisa dambudziko remari inenge yakushomeka mubhajeti?
Nhauye mabhajeti anobva kumari yedu isusu seZimbabwe inhau yatagara tichitaura kuti dai hurumende yange ichikoshesa kuisa yedu mari mumabasa ezveutano, madonors kana kuti mapartners vozongouya kuzoita compliment kana kututsira pane zvedu zvizhinji zvatinenge taisa isusu. Asi tinoona kuti gore rega rega nyika yeZimbabwe haitombokwanisa kana kumika yatinoti Abuja commitment iya ye-10%, zvichireva kuti mari yatagara tichiita isusu kumabasa ezveutano yagara iri shomanini zvakanyanyisa. Asi zvaitwa neAmerica ndoda kuti ichenjedzo yapiwa kuhurumende yeZimbabwe nehurumende dzakasiyana dzemuAfrica kuti ngatikoshesei mabasa ezveutano nekuisa yedu mari kubva kumabhajeti kumabasa ezveutano. Madonors kana kuti shamwari dzinozouyawo dzichitibatsira dzona isu varidzi vechiro tinekaisa mari zhinji ivo vozongotutsira chete.
Iyo mitero yakawanda wanda iyi iri kutorerwa mushandi navancube, mungati iri kunyatsoshandiswa nemazvo here?
Tinoona kuti ivo vamuturipa chezvavo vamubhedza kuunza tingati mainnovations. Iye zvino izvi tikuona kuti kuno Zimbabwe tane sugar tax, tine zvekare health levy inobva pakushandisa maairtime nemadata bundles nezvekare aids levy munyika yeZimbabwe. Asi zvinenge zvakakosha kuti mari dzese idzodzo dzana sugar tax dzana health levy ngadzishandiswe pajekerere vanhu vachiona nhau yetransparency neaccountability. Zvinobetsera izvozvo kuti vanhu vese ava vari kucontributa mari idzodzo vange vaine chivimbiso chekuti mari dzedu dziri kushanda zvadzinenge dzakatarirwa kuti dzinge dzishanda.